ndege iyi inonzi yanga ichibva kuHarare yakananga kumugodhi wemangoda wemurova Diamond uri kwachivi uye hazviratidza kuzivikanwa kuti chii chakonzeresa njodzi yemuchadenga iyi pasvika nepenyu restudio 7 padunhu randege iyi vagari vemaruwa emunharaunda maitikira njodzi iyi avo vanga vachibatsirana nemapurisa kunhonga mitumbi vachiunganidza vati vangonzwa ruzha mangwanani ndege ichiri mudenga nepayadonha vakamhanya kuzobatsira asi hapana akwanisa kurarama pane vanga varimo kusanganisira nemutyairi mumwe vatanga kusvika vaelias mvunzo vati vamhanya vachifunga kuti vangakwanisa kunobatsira kununura vanhu asi vawana vanhu vatotsakatika mitumbi yabvarurwa bvarurwa uye dzimwe nyama dzemuviri dzakapararira panzvimbo iyi pamwe nekupaikira mumiti
tichida kumashoko kuchechi chawa ndege chitofamba mudenga asinga chaza chikukira kwayo hakusiko pasina nguva duku duku ndege tawa saundi yangoriira asi tikamanya tichiuya kuno kuzoona kuti chii tawana ndege yakaratidza kuti yaparadza vanhu vaparara vose vanga vari mundege imomo tapozama kutsvakatsvaka toti hapana tikagona kubetserei tikashayiwa nokuti vose vanga vadofa kataita icho kuti tamanya kudzokera kufonera kansera kansera redu rubva vai panzvimbo akauvona akaudana mapurisi sokuona kwamapurisa akavaya futi kunoku
ambuya mapandovhu vemunzvimbo iyi vati vatanga kunzwa ruzha rwendege ichiri mudenga kusvika pakudonha
togara munoti tacho pa153 pakandiri pedo nenzira kandawa kuti hwi 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 kwakune muti tabva ndatarira mudenga handina kuona kuti chii asi ndava kuti saundi yendege kumaminitsi kuma8 ikoko dopandava kuti ndege yava kwava zvambi pakaenda zvotohuya votaya ndikawana zvatounganidzwa izvizvi zvavanhu vaparara
zvasara pamitumbi yevanhu izvi zvangoiswa mubhokisi remapurisa resimbi rimwe chete uye zvanga zvichinetsa kuziva kuti uyu ndiani muzvare nyasa dzase dzimba vemakare mumasava vati vakwanisa kuona ndege iyi chipidiguka pidiguka ichiri mudenga isati yadonha
tibva kunoku kushopu ndichienda kumba uko kunodhosesa mwana vandangoona ndege chirola chirola kungango kumasave around 7 kapandaona ndege iyi chirola ka handina kuona kuti yanowera kupi asi ndangozongwa kuti asenge chitaunozenge isingatsongosvikiridiri masera saira vanhu kunga kuri makuteni kuine mhute
kanzera wenzvimbo yeward 33 vari vebato rezanupf vatawanda dhuve vati njodzi iyi yaitikira munzvimbo mavo yavarwadza zvikuru
bhozi paitikira njodzi pano panonzi papeter house farm ndo paitikira njodzi saka 12 minutes natatova pano kuti ndione kuti chokwadi renge vanga vati haa zvinhu zvaitika munzvimbo zvinosiririsa saka ndo zvaitika munzvimbo medu izvozvo saka hatina kutombozviva kuti vanhu vafa ipapo vanga ani time yacho iyoyo tachingoona kuti yanga ichingori fureshi pese pese uchishavati unotsika papi saka haa zvinhu zvasiririsa munzvimbo medu izvozvo
mutauri wemapurisa munyika assistant commissioner paul nyati vatenda kuisaona yaitika asi vati vachiri kuferefeta kuti vawane zvaitika zvizere vozotura mashoko kuvatori venhau
just be patient tuvi izvozvi tichiwane mafull details then tokupai statement
vakuru vakuru vekambani yemurova Diamond vanga vari paitikira tsaona iyi varamba kutaura nevatori venhau vachiti nyaya iyi ichiri mumaoko memapurisa pakati pezvinhu zvawanikwa panzvimbo iyi pange paine mapasipoti mana evanhu vekunyika yekuindia nemaviri evemuzimbabwe kambani yemurova Diamond iyo iri pasi pekambani yeriyo zimbabwe inonzi ndeyezvizvarwa zvekuindia iyi yave njodzi yechipiri gore rino yekudonha kwendege dzinenge dzine vanhu vekambani yemurova Diamond sezvo imwe yakadonha zvakare muna kukadzi gore rino kunharaunda yebritis mudunhu remashonaland east asi hapana kurasikirwa kweupenyu kwakaitika ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Kotkumtimba.